ishendiringei ishendionei pandino famba ivaineni nzira yacho yakaoma asi ndicharamba ndichinamata ishendiringei ishendionei.
Hey, hey, elevation, I'm on a mission, praising God, ayy, that's my mission. I've turned back from my old ways, I'm a new being, and I live for Christ. Muna Jesu, muna nyasha, you know I'm living proof. Always feeling His presence when I hit the booth. Tsvimbo yenyu nemudonzo zvinondinyaradza, pamafuro manyoro ndimi munondisesedza.
Ini ndasarudzawo ishevangu, ndasiya zvivi zvangu zvose. Ndoraramira imi shevangu, ndoraramira imi Jesu. Yeah, yeah, yeah. Ishe ndiringe, ishe ndione, pandino famba, iva ineni nzira yacho yakaoma asi ndicharamba ndichinamata ishe ndiringe ishe ndione.
Jim, thank you.